muchuchisi wenyaya idzi vamichael reza vaudza dare kuti vasungwa ava vakaratidzira zviri kunze kwemutemo vachiisa upenyu hweveruzhinji panjodzi uye vakakurudzira mhirizhonga nekuratidzira kwavakaita kunyange hazvo magweta ari kumirira vanhu ava ati ane zvichemo magweta aya ati achataura zvichemo izvi mudare pachadzoka nyaya iyi kudare hurumende haina kupikisa chikumbiro chekuti vasungwa ava vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvaita kuti mutongi wedare vangoni nduna vati vasungwa vese ava vabhadhare madhora zviuru zvishanu pamunhu semari yechibatiso zvaturwa nedare zvatsinirwa nerimwe remagweta evasungwa ava vapaida mwoyo saurombe
mudare vasikana muzvarefa dzaimahere navatsitsi dangarembwa vapiwa iwo bail kuti vaende vachitongwa vari kumba vanzivo vadipositi ma5000 vanzi zvakare vasainterfere nemawitnesses uye vanzi zvakare vagare panzvimbo dzavo dzavanofanira kunga vachigara vasarenda zvakare mapassports avo ndokufamba kwazvaita mudare mukati mezvarana
mutevedzeri wemutungamiri wemdc alliance vatendai biti vashora hurumende nekusunga kwayakaita vanhu ava
murume anonzi Emmerson Mnangagwa wapererwa vanhu havachamuda pasi rose udzvanyiriri hwake hunotyisa kana Emmerson Chana kana Ian Smith Chana kuna Emmerson haungaise masoja munzira dzose woisa mapurisa munzira dzose hurova vanhu hwosunga vanhu zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvatisingatenderani nazvo so chataakukurudzira apa kuti vanhu vemuzimbabwe varamba vakaita zvavakaita nezuro zvekuratidzira murunyararo hapana chakapwanywa izvi zvinongoratidza ubenzi hwaiye Mnangagwa pasi rose riri kuseka
vabiti vakurudzira sangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweafrica resadak pamwe nemutungamiri wesouth africa vasiri uramaposa kuti vashandise chigaro chavo sachigaro weafrican union kugadzisa zviri kunetsa muzimbabwe vachiti veruzhinji munyika vave kugara muutapwa
ndiri kunzwa kunyara kuti varamaposa vari kuona zvese zviri kuitika izvi asi havana chavari kuita so tiri kunzwa kunyara kutovanyarira kuti mukuru wesouth africa yakarwirwa nedzimwe nyika dzemuafrica apartheid ichirwirwa but ivo havana zvavari kuita so tiri kukurudzira zvikuru kuti iwe siriro zvauri chairman weafrica union zvauri the most influential country musadek play your role uite stand up to dictatorship iri muno muzimbabwe kusaita not acting kunyadzisa maafricans kunyadzisa vese vari kudzvanyirirwa muzimbabwe muzambia mutanzania mudrc nemumozambique siriro must stand up to dictatorship
hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembe kutinzwe pamire hurumende pane zvataurwa nemdc alliance izvi asi vakazembe vakaudza vatori venhau svondo rino kuti hurumende haisi kuzopeta maoko ichisiya vemapato anopikisa vachikonzeresa kusagadzikana munyika kubudikidza nekuratidzira kwavakati hakuzi pamutemo uye kwavakati kwaizopinza veruzhinji panjodzi sezvo chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika zvichakadai vasungwa ava vanzi nedare vadzoke kudare musi wa18 gunyana zvichakadai mapurisa nemasoja nhasi vaswera vachirambidza zvakare veruzhinji kupinda mudhorobha sezvakaitika nezuro pakange pasvevedzerwa neveboka rejuly 31st movement kuti veruzhinji varatidzire vachiti havasi kufara neuori hwavanoti hwatekeshera munyika mapurisa nemasoja vawedzerawo kuvhara migwagwa yose inopinda mudhorobha zvaita kuti vanhu vashomanana vakwanisa kupinda mudhorobha zvivatorere nguva yakareba kupinda mudhorobha gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vaudza studio 7 parunhare kuti mauto anofanirwa kunge ari mumakamba awo asi nepamusana pekuti munyika maita dambudziko recovid-19 mauto aya ari kubatsira kuona kuti vanhu havasi kutyora mitemo yecovid-19 regulations mumwe wevanhu vanga vari muusungwa valavrige chinzvende vabhadhariswa zviuru zvishanu zvemadhora kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo sangano rezimbabwe lawyers for human rights rinoti vanhu vanodarika 60 vasungwa kusvika pari zvino vachisungirwa nyaya yekuratidzira kwanezuro uye vanhu 16 vakakuvara uye vanoda kurapwa ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi